Masenate hearings emakurukota ari kuuyaya mamwe acho anenge angoma formality nekuti tinoziva kuti vedefense vapete hegeset vanga vambowana inenge gomo ranga richitori in his way kuti vave confirmed asi pari zvino vanenge vaconvinsa masenata akakwana kuti vaconfirmwe saka vazhinji vavo vanenge vachaconfirmwa nokuti tinoona kuti vamat gates vakabuditswa nevamwe vayo vanga vachifanira kuita bhoda zao vakawithdrawa his name nokuti vanga vachiti havana experience.
Tombotarisa nyaya yekuchengetedzwa panguva iyo tiri kuona kuti pachange paine mutambidzanwa wemasimba, munoona zvakamira sei pari zvino?
Kutambidzanwa wemasimba ndo zvagara zviri zvakatarwa nevabiden nokuti tinoziva kuti January 6, 2020 kwakaita mhirishonga asi tinoziva Biden has been in senate for more than 50 years saka iyo vane experience yekuti nyika inotongwa nerunyararo uye masimba anotambidzana nerunyararo.
Tombotarisa zvinofanira kunge zviri kuitwa iro vhiki rino, munoona pari kuitwe chii? Pakamirirwa ipo kuti pave nemutungamiri mutsva nemusemuvhuro unouya?
Kazhinji vhiki rino iri kunenge kuchigadzirirwa security situation yeinauguration nekugadzirira kuti kupemberera kwemutungamiri mutsva ari kuuya, saka ndo zviri kugadzirirwa vhiki rino zvakanyanya.
Pane zvingadzidzwa here nenyika dzakadai seZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika imo muno muamerica panguva ino?
Zvakawanda nokuti tinoziva kuti kazhinji zhinji vanhu vakadyiwa kusarudzo kunowanzoita mhirizhonga asi kekupedzisira vanhu vese vanozouya pamwe chete nokuti nyika ndeyevanhu vese. Tiri kuona iko kuti vazhinji vemakambani mazhinji aisapota even madhemocrats ana Jeff Bezos ana Bill Gates vari kuungana vachipa vaTrump mari yeinauguration zvichiratidza kuti kana sarudzo rapera kutaurirana zvakanaka mofambisa nyika imwe pamberi.